apply-ra akagaita saka apply kukutanga tichikumbodza kuti cancellation isasenziwa nekuti the letter was urgent then kechipiri tinoda kuti in the normal course of events dare rizokansela the deposit cancellation kuti the case iri mastage mairi so stage yekutanga chahwina chieffect yacho ndeyekuti Dr. Dish, his license has not been cancelled. The deposit cancellation is suspended. Zvarobvumirwa kuenderera nemaoperations avo.
Saka izvi zvinoreva here kuti vanhu vanenge vakukwanisa kuona kwese TV kusvika nyaya yacho yapera mumatare?
Ndozvazvinoreva.
Zviri kutanga rini izvi?
With immediate effect, majudgments ematare kaka anotove hembe dzavo ipapo anototanga kuve effective. Saka with immediate effect, tatotaurira client kwese Dr. Dish vaasitoziva kuti vane kodzero yekuenderera mberi nemaoperations avo.
Saka hapasati patarwa zuva rekuti imwe yacho inonzwika rini?
Hazvisati yatarwa because the other one haisi agent iyo. Ichatoda kuti pave nemamwe mapepa anosainiwa. Dr. Dish asainewo mapepa avo then bills yacho yofaila mamwe mapepa yozonzwika as an ordinary case not as an agent application. Saka inotora nguva nekuti inoenda ichiteedzera marules ecourt.
Asiomba
matare edu aripa vacation ikozvinoizvi tarai yanga yakwanisa kupinda nekuda kweagency yayo.
Asiwo magweta ebhazi havana kuti vachakwira here kudare repamusorosoro?
Hatisati taziva kana vanogona kudecida kuita izvozvo ikodzero yavo vanogona kuapila. Kana vakaapila tinoaplya kuti judgment irambe ichioperata. Appeal yavo pending determination of the appeal. Vaapila kureva kuti tichatoita imwe agent application zvakare.